kwechi chengore ramuti takinopinda mukamudzi 2023 vamanga vakati vatei mange makore mashanu ndokuti vapedzise basa ravakatanga nekuti vanhu vese kusanganisira vemdc nedzimwe nyika dzakatenderesa vari kunwa mvura nemashandiro ari zvamumangagwa vari kufadzwa nazvo saka tikuti kune maprojekti akawanda asati apera migwagwa isati yapera kugadzirwa madhemu ari kuvakwa ikonomi yedu yakuvakiridzika yakudzokereka infrastructure yazvipatara zviri kuvakwa mabuilding edu mutaundi ari kugadziriswa marodzi angaurayiwa nemdc emutaundi ari kugadzirwa saka tikuti vatei mamwe makore mashanu kuti vakwanise kupedzisa basa panoperawo temu yavo sekendi temu yavo kwozopindawo mumwe zvakare wezanbm nekuti vamwena vatadza basa
regai tinzwe kuna vamafume munoti
tsananguro yakuona dr mabhazo iyi ndeyekunyepa iko zvino tiri kuona kuti zanup f ichiita kugedageda kwemono yaita mudumbu nenyaya yemaelections mabai elections chaiwo chaiwo iri kutya iri kungoshevedzera kuti korona dzimwe nyika dzose pasi rose dziri kuita macouncil by election zambia yakatoita presidential election but zanup f inoenda kungoenda kuenda kubvunda kupindwa nechando nokuitya kuita mabai elections takaona vari kungozvambarara pamubvunzo kuti mabai elections achaitwa riri vari kutya kuti bato rinotungamirwa navachapisa richavakwapaidza siku nesikati richavagadzirisira sain
tinotenda vamafume dr mavhaza nyaya yemabai elections iyo sezvataurwa navamafume munoti
mafume atipotsei zvikuru vanupefa haina chairi kutya mabai elections kana akaitwa kana akasaitwa haana chaanochinja pamajority yezanupefu muparliament sekiri zimbabwe yakanga ichiri kubhalansa between utano hwevanhu nekuda kwemaelections tikataura kuti mabaelections ngaangoitiswa kuungana kumbomiswa kusvikira taakuziva kwatiri kuenda nechirwere chedziva mupengo chakati achitekesera nenyika iko zvino zvekuti takakwanisa kubayiwa vanhu vanopfuura 3 million matekiseni maviri saka tinotarisa kuti nhomba zvayabayiwa iyi pahead count taakuda kusvika pairi wecandobaelections zanupefa haityi kana nekusingapere nekuchekutanga vachamisa vari kutaurwava zvekutoshandisika tovanezwa nepata havana pata havana kana zita rachinja zita vakangotinonzi ngapinda hake mukomana kana tisogani kana kuchipaki ndozakuti pati javamonzora ava vamafume ava tinoziva kuti ndimeya akanombotsingwa achidzoka hakungotinobvaba sei asiwachizi kuti hatina chekutya
tanoenda kuna vamafume dokuta mavhaza mataura nyaya yekuti maelections anga asingaitwe nenyaya yecovid-19 asi taiona bato renyu richiita madistrict elections
madistrict elections akatisiyane zvikuru nekuti madistrictelections taite mhomho yekusangana chiri chimhomho yebata rimwe chete saka pane limited numbers of people wai mabaelections tikusangana mhomho dzese dzakasiyana saka majority yevanhu vanouya wari vanhu vanouya unenge hwakawanda kupfuura vanhu vanouya kana chiri chepati election
maisa dr mabhaza vamafume pindurai tinhwenazwa muchigunun'una
zanup f yagara yajairira kunyepa iye utozvinyepera izvo mazanup f district elections anga ari maelections ataiona pachirwiwa madzimai achibviswa hembe varume vachitemwa nemabhotoro pakaungana vanhu zvikuru pachitaridza popoto nekakatamwa risati rakamboonekwa muno munyika munomu kutaridza kuti ipati isina kurongeka ipati isiri kuziva zvairi kuita vaiungana ipapo voti aiwa nyika yese kuti ite maelections inobatwa nekorona ivo voita maelections havachabatwi nekorona ndoo zvinotaridza kutya ndoo zvataita kudhara kana wainzi hausi kugona bhora waibva watora bhora wotiza naro woenda naro mumba ndoo zviri kuita zanup f kutya kwega kwega even pamaelections awa asina kumira mushe vanongotya kuzvambaradzo.